Vashtaura pamusangano warongwa neUniversity of Zimbabwe pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center wanga uchizaya nyaya dzesarudzo munyika. Vazvorwadza vati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena.
Sarudzo dzegore rino kwandiri ndakazvimiririra ndakatarisa dzinenge dziri free and fair. Zvichiita number one, administration yabva yava Mugabe yaindibhura izvozvi ndine broken iye drum, ndine musana wakasvuuka nemboma, makumbo angu aya rimwe rinogamina harigona kunyatsofamba. Administration yava Munangagwa haisati yaita chinhu chandinoona kundinoinongedzera kuti this is an aggressive administration yatingazonongedzera kuti vachaunza election isiri free and fair. VaMugabe pavaitonga vakataura clearly kuti bara nepfuti is more mightier, zvakatokosha kudarika pen. VaMugabe wakataura i clear, and VaMugabe vai preacher violence and nemasikati manheru vaita violence. VaMunangagwa vari kupreacher peace on a daily basis, and isisu who are we then to start doubting kuti peace haipo? Unless kantaona zvinonongedzerwa kuti izvo zvaitwa nane administration yavamunangagwa zvinonongedzera kuviolence, let's speak about that violence. Pari zvino tiri kutoona violence iri kuopposition. We have seen violence kukubwera, we have seen violence kuburuwayo, anditika we have seen violence yataka experience over the years, and isisu kuti opposition ngairege kuadopta zveviolence, ngaistop.
Mashoko avazvorwadza aya anopesana nezvavanosigarotaura makore ose pavairohwa vachiratidzira pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Mashoko avazvorwadza aya ashorwa navalove more Madhuku, vanhu vemudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA, avo vati hapana chati chachinja kubva pakaitwa sarudzo dzapfuura. VaMadhuku vati vashamisika nezvava kubuda mukanwa mavazvorwadza, avo vaigara vachiita wekiti negonzo nehurumende.
Handisoziva kuti vachiti dziri pachena, varikutaura chena, hatisati dzatombotanga zvadzo. Tichiri kure, zvakawanda zvichafanira kuitwa sarudzo isati yaitwa. Chinhu chekutanga chatinoda kuti tizotanga kutiona ndechekuti voters roll yakacheka zvakadii. Saka hakuna munhu anofanira kuti dzakacheka, iye voters roll haisati yatobuda. Takatomira vanhu vanotarisa mastavo kuti arimo here sekunyoreswa kwavakaita vanhu. Saka ndinoona kunge kusataura zvakakwana ikoko. Chimwe zvechekuti vanhu vanoda kunzi vari kukambena vakwanise kupuwa mukana wekuti vaende kuvanhu through the media. Kuenda kuvanhu hakusikuya kwekungoti uri kufamba nyika yese uchidhraivha kana uri kudii. Unokwanisa kuonekwa nevanhu through mapepanhau, through television, through radio. Izvezvi zvisiri kuona kwatiri kuita. Hapana kana munhu wani ati apuwa mukana wakazara chaiwo wekuti akwanise kubuda paZTV achitaura zvaakamirira. Saka hakuna kujeka kwakadaro kungazi kwakadii kwavapo. Ndofunga vari kutaura izvi vafunga zvinhu zvakangokanganisika kudhara zvavanga vasingatozivi zvavanosina musoro zvekuti vanhu vairohwa. Saka kune vanhu vaakuti kana pasina kurohwa utoti aiwa sarudzi dzakadi dzakajeka. Hatisati tasvika futi pakuziva kuti nhingi ari kumirira chii, nhingi ari kumirira chii, nhingi ari kumirira. Tingoona mapato maviri agara achingokwikwidzana, ZANUPF neMDCT ndo vari kungotaura chete. But hatisati tanzwa kuti chii chavaroda kupa vanhu, yeti mamwe mapato achada kuzosimuka. Saka ndingawira nepfungwa iyoyo.
Vazvorwadza vati mapoka eMDC akatambisa nguva ari muhurumende mavanoti akatadza kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Nokuti muri kuona tikada kudzwadzosera shure kubva pa2009 kusvika pa2013, vanhu ava havana kumboita fight for my reforms. Vakanga vari muhurumende, they were part of the government, but havana chavakabuda nacho. Ngavatiudze chavakabuda nacho, vakabata kuti isisu tiri part of the reforms. MDC for example yanga itori part yanga itori ne ministry ye home affairs. MDC vakaitei in the context of that kuti vaunze ma reforms? And isisu we don't want to vanhu vadzoke kwatiri votiudza kuti ma reforms yezvinhu zvavasiriuda kuta sei zvavasiriuda kushanda. Ngavashande vaite ma reforms anobatika. Pari zvino ndiri kutaura kuti kana vachida as opposition ngava make sure kuti kana vaoda kuenda kuelection vanotaura mapoints ekuti toda kuenda kuelection nekuti nekuti. Kana vasiri kuda ngavanyatsotaura hatisi kuenda kuelection nokuti nokuti, kwete kuti vanoenda kuelection kana vachizoti election haisi fair and free and fair. Ngavarege kupinda kuelection. Kana vari kupinda kuelection zviri kureva kuti vari kuziva hatidi vanhu vanozotanga kuchema kuti zvazodii hatidi izvozvo. Isisu tashandiswa zvakanyanya for too long, hatichadi.
VaMadhuku vanoti mapoka eMDC haakodzere kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Haichocho ichokwadi chekuti MDCT harisitombori bato ringati munhu afunge kuti ibato rinoda zvekuti paitwe mareforms. havasi vanhu vane hanya nemareforms iyi vakatobvira kare takanga takabumbiro remutemo rinyatsonyorwa zvakanaka iwe MDCT ndovakaenda kuvanhu vachiti aiwa bumbiro iri ripo iri rakanaka stereki vakati vanhu vavhote yes muna 2013 yeti zvinozikanwa kuti kwese kwese pasi rino chinhu chikuru chakapinda kunaka kuti uite sarudzo kana kuti uite mutemo wakanaka kuisa zvinhu zvauri kuda mubumbiro remutemo saka ipapo vakarasa nguva then izvezvi kubva papast 4 years vanga vachiti havapindi mumaby elections vakangorara pasina zvitanga richiona vasingatauri zvavakutaura izvezvi saka ichocho ichokwadi chekuti MDCT harisi bato ringanzi ringanyatsoteererwa nezve nyaya yereform asi hazvitauri kuti reform haidiwi reform inodiwa asi inganyatsofamba zvakanaka kudai munhu anotaura zvereform asiri MDCT atori vamwe vanhu vanonyatsoda reform pamwoyo chaipo chaipo
zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemitemo vafortune chasi vanoti zvizvarwa zvezimbabwe pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kutaura zvavanenge vachida kuti zvivandudzwe mumitemo inobata sarudzo paine nguva
ndingati iko zvino hapasisina chekuita nekuti mutemo wacho wakapinda musenate nezuro watoo mutemo wavepo asi zvazvireve kuti hapana chimwe chatinokwanisa kuramba tichitaura ngatirambe tichitaura nyaya yekuti mitemo yedu yesarudzo iriyambe ichigadziridzwa ichinaka saka vanhu vanokwanisa kuita mapetition ichireva izvo kuti vanonyora matsamba vachinyatsotsetsemura zvavari kuda kuona zviri mumutemo zvouya kukomiti yandinocheya inini yejustice tozviteerera toisawo ripoti kuparliament kana kuti vanonyatsotaura nemamp avo vovakomekedza kuti kana vapinda muparamendi vanotaura mashoko ekuti ekuti anoenderana nezvavanenge vachida
sarudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma iri kutevera uye mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo kana komisheni inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission yapedza kugadzira gwaro revavhoti ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.